ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti chigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti process yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemapoka ezvematongerwo enyika, tichisanganisa vemaorganizations anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvekare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvekare nevanoita zvedzidzo vanoita zvekuongororawo nekuita mastudies akasiyana siyana. Chinangwa chedu changa chiri chekuti chinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro peripoti yakabuda yekutarwa kwemiganho yeconstituencies nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda mumusangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanoti siyanei pamusoro pegwaro rakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari zvimwe zvi tinotozotwira nekuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakashandiswa kucalculata maboundaries iwayo nemathresholds anotarisirwa. Vamwewo zvikuru zvekare vari kuti zvichida pakufambwa pachitsvagwa chisurudzo yaitwa neZimbabwe Electoral Commission hazvina kuitwa nemazvo. Vamwe vanhu havana kunge vakapiwa mukana wezvavakataura kuti zvinge zvichiwanikwa muripoti iyoyo. Vamwewo zvekare vari kuti vanoona kunge maboundaries asingagone kunge achitsaura zviri kumacommunity. Saka ndo maonero akasiyana siyana. Saka vamwe vari kuti vachaapurocha matare edzimhosva, vamwe vari kuti vari kuenda kuparamende, vamwe vari kuti vachataura neZimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise nyaya idzodzo nezvichemo zvavainazvo.
Imiwe izvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here?
Isusu seresource center ticharamba tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitaura, nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tirikushaya patinosangana kuti tipana nepfungwa tipana maonero. Saka tinoona kuti tichiramba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya dzikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chichita nemaelections yeZimbabwe, kusanganisira vemakwato ezvematongerwo enyika, kusanganisira ivo boka reZimbabwe Electoral Commission, uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemuvhuro tichanoti tigone kuisiita zvekare kuZimbabwe Electoral Commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo, vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora kana paine zvavasinga kwanisa kutora zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwaro rakadai.